Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 9/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino ndingati zvinhu zviri kudhonetwa hazvisi kusvikuwanda. Tinotarisira kunge zvichiita kana kuti zvichibetsera kuti zvinge zvichiitika kuvanhu vakaurwa netsaona. Mukatsaoni migwagwa yakaparara, dzimwe dzimba dzakatsemuka, asi hapana chetinyatsoona chiri kubuda.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kunzi zvinenge zvagadzikana mukugovera kwerubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko recycloni dai mumanikaland, kune nzvimbo dzinonzi dziri kushayiswa chikafu.
Hakuna zvinyoreso, hakuna mabhuku ekuti vaverenge. Matisi achona anenge asiri motivated nekuti nguva zhinji vanofamba makiromita akawanda kuya kubata nevana vacho kunguva mudhoro kuchikoro vaine nzara vasina chekubata.
Mukuru wedzidzo kuMatabeleland North Asendeka Kwegore urongwa hwekuti vana vechikoro mudunhu iri vadzidze pazororo kwemazuva gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe muBotswana zvokurudzirwa kuti zvibatsire nemishonga ingabatsira panguva yezvirwere zvinounzwa nekuwanda kwemvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo zvinhu zviri kunzi zvinenge zvagadzikana mukugovera kwerubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko recycloni idai kumanikaland, kanzura weward 4 muchipinge Muzvare Laina Madanyika veMDC vanoti mudunhu mavo vanhu vachiri kushayiswa chikafu. Kanzura Madanyika avo vari kudhorobha rechipinge vanoti vari kunzwawo kuti kana vari kumaruwa akawirwa netsaona iyi havasi kuwaniswa rubatsiro sezvinotarisirwa nekuda kwevamwe vari kupindira vachiisa zvematongero enyika kunyange hazvo vasina kudoma zita rebato racho. Asi vebato rezanupf vakaramba zvipomerwa zvekuti vari kupindira mukugovera kwerubatsiro vachiti nhengo dzavo dziri kutoshanda zvakasimba kubatsira vanhu vakawirwa netsaona iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMuzvare Madanyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubva padambudziko rakaitika kuChipinge.
Chii chamungati chichiri kunetsa pari zvino?
Pari zvino ndingati zvinhu zviri kudhonetwa hazvisi kusvika kuvanhu. Tinotarisira kunge zvichiita kana kuti zvichibetsera kuti zvinge zvichiitika kuvanhu vakaurwa netsaona. Mumatsaoni migwagwa yakaparara, dzimwe dzimba dzakatsemuka, asi hapana chetinyatsoona chiri kubuda.
Saka tingati here rubatsiro ruri kuenda kumaruzevha kana kumaruwa ruchisiya vanhu vemutaundi vakasangana nedambudziko?
Ndingangoti ini nekuona kwangu kubva kutaundi kwachona kusvika kumaruzevha zvinhu hazvisi kugovewa kana kuti kubetsera maringe nemawire ezvinoita. Vari kuzvibhenefita handivo vano vakawirwa nemadambudziko kunyanya.
Asi takanzwa mazuva apera richinzi zvinhu zvanaka Muzvare Madanyika, richinzi vanhu vaakukwanisa kunge vachiwana chikafu kunze kwenguva yakambenge ichinzi zvaiiswa zvematongerwo enyika. Takanzwa kuti pari zvino zvinhu zvanaka. Tingati here kwenyu hazvisa zvanaka asi kumwe kwanaka?
Angava manyepo kutaura chokwadi. Zvinhu hazvina kunge zvichimbogovewa mune zvakanaka kusvika pari zvino. Pachipatara pahospital panouya vanenge vafa vachitakurwa nendege, vanenge vakaguka makumbo, vanenge vakawirwa nematsaona akasiyana siyana. Nyama dziri kutobiwa, mibhedha iri kutobiwa, tinotoona vamwe vachisungwa vakahaya motikari kana kukwira mumabhazi nemagumbezi. Vamwe vanobatirwa kunana Rusape, vamwe vanobatwawo mutauni motikari dzematongerwo enyika. Dzimwe dzinoonekwa dzakatakura zvinhu izvozvo, asi hatisi kuziva kuti zvinenge zvichimbofamba sei.
Imi muri kanzura, matima mboe zao ere kuti muzgise utishiri kutora njimbo, nukuti wano kuna kukwansange mshita udzana, ne waripa msori yo?
Sekuti imi muri kanzura we rime batu, vanenga vachito tisange tinoswelera paduze kuti tiwane chokwadi. Asine kuda kwekurwadziwa kunoitwa vanhu nemaitirwo azvinoita zvinongozopedzisira zvasvika patiri kana kuti tadaidzwa kuzozviona kana kuona kana kuti maitiro evanhu nekuti zvakaita komplesi yedu inova ndiyo zhinji zvizhinji zvinosvikira muchipinge zvozodzipatswa zvichienda kumaruziva kana kuti zvichienda kundau. Asi unoona pakushanda vanhu vane matisheti erimwe bato ndo vari pamberi pazviri vanoswera pazvinenge zviri vasina midzi yekunge varipo, asi pechitarisirwa kuti pamwe ndivetomboti veRed Cross ndo vanofanira kunge vechindopa chikafu ichocho kuvaridzi. Asi tinozooneka pakutaurwa nezvevematongerwo enyika kana kuti ani vachivharidzira avo vanenge vakaloketwa kuti vange vechizopa vanhu zvinhu.
Avo vanga vari kanzura weward 4 muchipinge muzvare Laina Madanyika veMDC vari parunare kuchipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanoona nezvokubatsira vanonetseka mumuzinda weAmerica muZimbabwe vaJustin Mupeiwa vaudza Studio 7 kuti hurumende yeAmerica haisi kutya kuti mari nezvinhu zvayakapa Zimbabwe kuti zvibatsire vakavhiringwa nedutu mupengo idai hazvisi kusvika kuvanhu vanofanira kuzviwana. Vamupeiwa vanoti vanoshanda nemasangano akazvimiririra akawanda uye vane chokwadi kuti zvinhu zvakabviswa nehurumende yeAmerica zvichasvika kuvanhu vanofanira kuwana rubatsiro urwu. Tabata vamupeiwa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Hurumende yeAmerica yakapa rubatsiro kuvanhu vemuZimbabwe vakaafektwa kuti vakakanganiswa nedutu mupengo recyclone Idai. Nemari iyeyi inofanira kushanda kubatsira vanhu kuti vawane chikafu. Vanhu vangasvika zana rezviuru namakumi matatu nezvitatu kuvabatsira nechikafu chekudya kusanganisira sadza, mapfunde kuti vawane sadza, mafuta nerimwe porichi riya rakauchikwa rikawedzekwa utano kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Mari iyi makatambidza kupi? Ndiani wamaakapa mari yacho?
Mari iyi ichauya kuburikidza nebazi reUnited Nations reWorld Food Program kuti igokwanisa kushanda nemapartners ainoshanda nawo kuti isvike kune vanhu vakaafektwa kana kuti vakakanganiswa nedutu mupengo iri.
Kubva zvatanga kusvika rubatsiro kunzvimbo dzakavhiringwa nedutu mupengo, paakatanga kuitawo nyaya dzokuti zvinhu zvekubatsira vanhu hazvisi kusvika kwavari, kune vamwe vanotora. Imimi muna matanho amuinawo here, mune chokwadi here kuti zvinhu zvamunobatsira nazvo nemari yamunobatsira nayo inosvika kuvanhu vakazvimirira?
Hurumende yeAmerica inoshanda nemabato akasiyana-siyana angari kuita ongororo mukati menharaunda iyi. Sekutaugwa kwazviri kuitwa nevanoongorora kusanganisira neveUnited Nations, tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakarasikirwa nepekugara, vamwe vakarasikirwa nevadikani vavo, vamwezve vakarasikirwa nechikafu. Saka rubatsiro rwekubva kuAmerica rwokutanga rwakauya kuburikidza rukapiwa Goal Zimbabwe, inova batiro rimwe rakazvimira rega kuti ribatsire kuti vanhu vawane pokugara nekuti vanhu vawane mvura yokumwa yakachena, kuvapa mishonga inochenesa mvura iya nezvimwewo zvinoita kuti vanhu vashambidzike mukati mekurasikirwa kana kuti mekudistesa kwavakaitwa nedutu mupengo iri. Ongororo dzichiri kuramba ichiendera mberi sezvatinoziva, mabasa makawanda ari ikoko ende hurumende yeAmerica pamwe chete ichishanda nebazi rai kunoona nekubudira kumatunhu reUSAID vari kuramba vachiwana zvinobva ikoko kuti zvakamira sei.
Avo vange vari vanoona nezvokubatsira vanonetseka mumuzinda weAmerica muZimbabwe vaJustin Mupeiwa vari parunare kuHarare. Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe kuBotswana, amai Margaret Ruparanganda, Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana pamwe nezvenyika iyi kuti zvibatsire nemishonga ingabatsira panguva yezvirwere zvinounzwa nekuwanda kwemvura. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muhurukuro yavaita Studio 7 amai Margaret Ruparangana vatenda vose vari muBotswana vari kubatsira Zimbabwe.
Chekutanga ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe iri muBotswana nesupport yamakatipa kuburikidza nechirongwa checyclone Idai. Parizvino support yatakawana yanga ine chekuita nechikafu nezvekupfeka uye zvekushandisa mafoshoro maplates nezvimwe zvakasiyana.
Amai Ruparanganda vaenderera mberi nekukurudzira zvizvarwa zvenyika dzeZimbabwe neBotswana kuti zviunganidze mishonga nezvimwe zvinodiwa mukurwisana nezvirwere zvinonyuka panenge paita mafashamu emvura.
Asi tanta kutarisirwa kuti munguva inotera kurikidza nemapotential threat yewaterborne diseases such as cholera.
Mushure mekunyuka kwezvirwere zvakaita sekorera kuBeira, Mozambique, uko kwakaparadzwa nedutu mupengo iri, amai Ruparanganda vati shiri yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka. Svondo rakapera marori mahombe maviri akatakura zvinhu kubva muBotswana kuenda kuChimanimani neChipinge kunobatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Sachigaro wesangano reOzimbos in Botswana vaJoffrey Manyika vanoti mashoko ekurudziro kubva kuna amai Ruparanganda akanaka kwazvo nokuti gadziriro yanhasi ndeyegore ramangwana.
Zvakafanira kuti tinge tichibatsira nenzira yatobatsira nayo as we speak. Kuti tigone kubatsira nama dzedu, vamwe vazhinji hakuna vanenge vachitoshaya, saka takada kuti tingoedza kuvigiridzana urombo hwedu sezvo riri rodonzo redu kunyange tiri muno muBotswana kuti hatisi kuda mumwe muZimbabwe achazotambura. Saka naizvozvo tiri kuedza kuti tingokavhira kana kuti tivharidzirane kushaya kwedu nekumatambudziko edu, tisakunyanyaita vanhu vakupema too much.
Sangano reOzimbos in Botswana, iro rakaumbwa nedonzo rekubatsira anenge awirwa nerufu, nderimwe remasangano akabatsira nemidziyo kusanganisira Zimbabwe Community in Botswana neZimbabwe Resident Association. Chimo chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muBotswana, amai Anna Makamadze, vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabatsira nezveutano sezvavakaita mune zvekudya nezvipfeko.
So far tiri kunzwa kuti kuMozambique kwatoita cholera iAfrica iyoyo. Saka tiri kuda kuti taisa mbatya idzodzi, but tichazama kuti tione kuti taronga futi zvimwe here zvemaaid, zvematablets kana zvingave zvimwe zvinongwa avoida utachiwana zvehealth like. Zvaticharongedzawo tiri pamwe chete tiri veOzimbos group tichiona kuti tingabatsirawo sei hama dzedu dziri kufa, nekuti tiri kunzwa kuti even mvura yatongozara nezvirwere.
Nyanzvi mune zveutano uye vari mudzidzisi paGaborin Institute of Health Sciences vataurai machokoto vanoti kurudziro iyi inobatsira mukuitira kuti hurumende isazveuka bako yatota. Vanhu vanodarika mazana maviri vakafa nenyaya yedutu mupengo iri, uye vamwe mazana matatu vachiri kutsvagwa sezvo vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti rinotambira nemufaro danho ratorwa nemukuru wedzidzo kumaTableland North wekusendeka kwegore urongwa hwekuti vana vechikoro mudunhu iri vadzidze pazororo kwemazuva gumi. Mutungamiriri waATUS vaObed Masaraure vati sangano ravo rinotambira izvi nomufaro mukuru. Izvi zvange zvanzi zviitwe sezvo vana mudunhu iri vasiri kunyatsobudirira muzvidzidzo zvavo. Iko zvino vakuru vedzidzo vati vana vanogona kuenda kuchikoro ndevaya vari kunyora bvunzo dzegrade 7, form 4 neform 6, asi ndokunge chikoro chakwanisa kuwirirana nevakuru vechikoro uye vataurirana nevarairidzi pamwe chete nevabereki. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaMasaraure.
Vana havasi kuvasaita zvakanaka nenyaya yekuti nzvimbo dzakawanda hadzina pekutodzidzira kutanga. Vamwe vana vanodzidzira pasi pemuti, vamwe vanodzidzira mahata akaurwa nendove, hakuna zvinyoreso, hakuna mabhuku ekuti vaverenge. Maticha achona anenge asiri motivated nekuti nguva zhinji vanofamba makiromita akawanda kuya kubata. Nevana vacho dzimwe nguva vanotovawo kuchikoro vaine nzara, vasina chekubata.
Hurumende iri kutambira here kurudziro yamuri kuita yekuti zvinhu zvivandudzwe muzvikoro?
Pamisangano yatinogara navo vanoratidza kuti vari kutambira, asi pakuzoimplimenda hapana chavari kuzoita chinoratidza kuti varikuda kuvandudza nyaya idzidzo yekumaruwa iyi. Vanongovimbisa misangano yese yatinoenda kuti vachatora matanho ekuti zvinhu zvigadziriswe, asi hapana chinobatika chavari kuzoita pagiraundi chinooneka.
Imi sevarayiridzi ndezvipi zvamanga muchikurudzira?
Chekutanga chatiri kunyanya kurudzira ndechekuti hurumende iise yatinoti rural retention and attraction allowance, yekuti tive nemari zvinoitwa nevanhu vakunana maticha ekunana Mozambique, maticha ekunana Mexico, yekuti kune mari yakati wandei inotambirwa nemunhu ari kushanda kunzvimbo dzakatarira sekumaruwa. Zvinoita kuti vadzidzisi vashande nemwoyo hwakafara uye tichihwezva maticha ane unyanzvi vachiuyako vachifarira kugara variko vachishanda. Kune dzimwe nyika vanongoti salari yako voiti 100% ndoyairi allowance yoyoyo retention and attraction. Chechipiri chati atichikurudzira ndechekuti tigadzire homwe yenyika yatinoti isusu Education Equalization Fund, iyo inove yakarekomendwa kubva panzira masanga komisheni yakamboitwa kumakore kunana 2000 vachitsvakurudzo yenyaya dzidzo, kuti inge ichiitwa homwe iyoyo ichizoshandiswa kugadzirisa zvikoro zvose. Mari inenge ichipindapo ingabve kuupfumi hwedu hwenyika hunosanganisira mineral wealth, ikazobve kune mamwe matexes atagara tichingotora tomunganidza mari imwe nekuzotirayo kukumbirawo kune vamwe vari mumabhizimusi nevamwewo vanoita zvekusumudzirana nezvimwe nyika vekunze kuitira kuti homwe iyoyo izoshanda kusumudzira zvikoro zvedu. Asi mari yacho iri devolved, ichibatswa homwe dzacho kumaprovinces, nekuti nyaya ikacentralizwa tinoona dzimwe mari dzidzo dzimara dzatiratidza zvekusvika pagiraund. Saka ikange yazoti dzicentralizwa ichibatswa nemaprovincial councils.
Avo vanga vari mutungamiriri weartus vaobed Masaraure vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald mune nyaya inoti kutangidza gore rino varimi vedonje vatange vachipiwa chikamu chemari yavo mumadhora ekunze. MuHerald mekare mune nyaya yekuti vaYoweri Museveni vekuUganda ndivo vachazarura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair. MuChronicle mune nyaya yeZimbabwe Stock Exchange iyo iri kuzivisa kuti makambani anoti PG Industries neWildell hadzisisiri nhengo dzayo. MuChronicle mekare mune nyaya yemadzishe eMatabeleland ari kuti havakudzwi nevanhu vavo asi vanoremekedzwa kunze kwenzvimbo dzavanotonga. Yasvika nguva yatanga takamirira tese muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vanhu vamwari, ini ndoda kutaura nezvecyclone idai. Chokutanga ndoda kutenda varume nemadzimai vakaita sana mukoma chari nokupanga varambe vakadaro vachiwedzera Mwari avawedzere chokwadi. Chechipiri ndoda kutaura kuti munhu wese anoda counseling. Purezidendi wedu ndiye wokutanga kutopuwa counseling nokuti tingangoona achingombei atikati kuda zviri normal. Aiwa, pane zviri kunetsa. Nhamo dzakawira Zimbabwe kubva purezidendi pavakapinda ava chokwadi dzakakura zvokuti kana vamugabe havana kumbozviona. Saka indodoona kuti vanododa counseling yakasimba chaizvo nokuti kana vanga vari umwe ndo vaifanira kunge vakataura kuti aiwa kumunonyima vanhu chikafu sei muchitimi havana zvitupa, kokupinza basa here kokunzi munhu haana degree. Kana munhu ane muromo anofanira kudla, ndo zvatinoziva izvozvo. Kana chikafu chichipiwa vanhu, hembe dzezanopf ngadzibve. President ane muromo wano wokutaura izvozvo,
asi tarisai muone vari kungombeya nemaopposition party aya asina vanhu vanovatevera vanongoteverwa nemisana yavo vachingotenderera vachinohaya ndege dzinodhura kuDubai vachiendepi vana vasina chikafu vana vasina zvikoro vana vasina pokurara kana kuti chokudya ndo canceling inodiwa kumunhu wese iyoyo chokutanga tisati tamboenda kupi ndatenda hangu
shamarari restudio 7 munofara here inini ndinongokwazisai nemufaro regai ndingotendawo matebeleland south paane zvayakaita pacongress up yakagona paprovincial congress yakagona ende yakaita zvaitarisirwa nevanhu chaizvanzatotoshura dai maprovinces ese aita saizvozvo musangano wedu usimbe musangano uende mberi zvinozoswera zvichitambisirwa nguva nevanhu vanongoda kuita madisturbance nakaa nemusoro
maswera sepastudio 7 tini hangu ndiri kutaura ndiri kucape town zita hangu handisi kutaura ririzikano pana sekuru vakataura nyaya yakatsanangura bhuku rerevelation sekuru pastor vanonyatsotaura chaizvo chaizvo nekuti bhuku rarevelation manyorwa rakaitwa chaiva chiprofita chaitaura kudzoka kwajesu kechipiri ende rinotaura richiburitsa zvekare kudzoka kwenew jerusalem andete rine chimwe chiprofita chakafanana nechiri pa13 chepachapter 13 tikada kuchitarisa chiprofita chiri papo ka chinoda kuti chitsananguro zvakajeka uyezve nemunhu anoziva kuti vanhu vanyatsobata shoko kuti raifamba sei tikatarisa kuti chiprofita chiri pana13 chinobata madzimambo madzimambo ose ari munyika dzakafanana neamerica negreece tikatarisa tinoona kuti zvoni inobata futi munhu akaita sapop andite saka tinokumbira kuti sekuru kana vachinge vakutsanakana pasto vari kutsanangura nyaya iyo yarevelation vakutsanangura vanyatsobuditsa vanhu vanyatsobudisa nyika idzodzo nemunhu wavanonzi popu iyo kuti vanhu vanyatsoona kujeka kwachona kuti bhuku iri rakanyorwa rakamirira chii bhuku rarevelation yadhaniel mabhuku aya ane chiprofita chakafanana asi kuti anoda kupatsanurwa paupatsanurwa kwaya anobudisa zvinhu zvimwe chete achabudisa panyaya dzenyanga dzese nethe mark of the best ichabuda nepakuchinja kwemazuva anofanira kubuda zvekare saka tinokumbira kuti kana vachinge vakutsanangura vatibuditsirewo nyaya idzodzo dzotirata vanhu vakawanda vagokwanisa kudzidza ndatendawo
hello muri sei pastudio 7 imi ndinonzi calvin ndiri kucape town ndinokumbirawo murisire kumagroups anogira vesindeye bhozi ini ndiri munhu ndiri kubva kuplant so chishona chinochitoti handigoni kutaura chishona ndinotaura ndevero so ndinokumbira munise kumagroups anogira vesindeveo ndinokumbirawo because apa magroups ndinawo ndemagroups magroups eshishona so chishona chinonimbetsa too much so ndinokumbirawo kwamuri munibatsire ndinotenda
makadi mhuri yestudio 7 mose vateereri venu apa kuri tinokutendai kwazvo nechirongwa chamunotipa ichi rambai makadaro kutaura namuno ari kutaura ndimhofu slovela ndatichikumbirawo kuti pachirongwa chipanhau dzenyu dzestudio 7 dai matiwedzererawo nemisika yemari kuona kwatiri kumaruva tinenge tiri murima aunozopinda mutaundi ozoza aratijes dhora reri nehusa hazvichafambirana apa watengesa zvinhu zvako netwango warasa zvii
tinokukwazisai zvikuru vabati vebasa pastudio 7 pamwe chete nevateereri ndinokugamuchirai ndichikukwazisaiwo network yeke ndiri muhood spirit musouth africa mulimpopo province mashoko andiinawo mashoko anofambirana nezviri kuitika kuchipinge nedzimwe nzvimbo dzose dzakarohwa necyclone idai hurumende yedu iri kuratidza kuti haina gwara maringe nedambudziko rakatiwira gwara chairo chairo hapana vaifanira kudai vari vanhu vanomira pachokwadi vachiti kana wakapinda muhurumende uchibva kubato rako zviri nani kuvengwa nebato rako asi uchiita basa nemazvo chamu chamu kuti ndiani anotora chikafu chenguva yakaita seiyi kuisa zvematongerwo enyika mukati chechipiri hurumende yafanira kudai iri pakurwisana nokuti vari munzvimbo dziri mostly affected zvokuti hapachagariki hapachavakiki. Pane mamwe matombo ataiona nazvino ari kutaurwa kuti hatizi kuti akabvaripi, kusati kuchagarika. Dai iri mubishi rokuti nderipi purazi ratingaisa vanhu avo, vototanga kupirwa chikafu nematende nenei vari ipapo, podotagwa nokupegwa kuti vanhu misha ichamira uku kavachizoitawo zvipfuwo zvichange zviri kukuminda ichange iri kuku.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoda kukupidza kuve mutungamiriri weAmerica vave gumi nevasere zvichitevera zvataurwa navaEric Swalwell avo vanomirira California muparamende. VaSwalwell vakaudza vanhu nezvekuda kukukidza kwavo nezuro vachiti vanoda kugadzirisa mitemo yepfuti uye yezvikwereti zvedzidzo zvinoitwa nevana vechikoro. VaSwalwell vane makore makumi matatu nemasere. Zvizvarwa zveIsrael zviri kuvhota nhasi kusarudza mutungamiriri wenyika nenhengo dzeparamende. Vanoongorora zvesarudzo vanoti bato riri kutonga reLikud Party ringangoita mangange nerimwe remapato ari kukwikwidza, vachiti kana zvikabuda zvakadaro mutungamiriri wenyika vaBenjamin Netanyahu vangaramba vari pachigaro icho chavagara vanacho kwemakore gumi apfuura. Vanochengetedza runyararo muLibya vanoti pane ndege yadonhedza mabhambu panhandare yendege muTripoli zvichitevera chikumbiro chekumbomira kurwisana chabva kuUnited Nations. Sezvo nguva yedu yapera, regai kungotarisa zvanga zviri munhau. Kunyange hazvo zvinhu zviri kunzi zvinenge zvagadzikana mukugoverwa kwerubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kumaNeagaland, kune nzvimbo dzinonzi dziri kushayiswa chikafu. Mukuru wedzidzo kumaTembeleland North asendeka kwegore urongwa hwekuti vana vechikoro mudunhu iri vadzidze pazororo kwemazuva gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe muBotswana zvokurudzirwa kuti zvibatsire nemishonga ingabatsira panguva yezvirwere zvinounzwa nekuwanda kwemvura. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.
soku isika disi.